in Washington this Thursday, February the 23rd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are discussing the challenges facing vendors, the bulk of whom are women, who are currently being allegedly harassed and abused by municipal police and having their goods confiscated. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona or VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Today on the Women's Roundtable, we are discussing the challenges facing vendors, the bulk of whom are women who are currently being allegedly harassed and abused by municipal and police, having their goods confiscated as well. What are your views on the issue?
And vendors, especially in Harare, Mav, have reportedly been harassed, and some of them arrested by the city health officials as well as the municipal police, for continuing to sell their wares within the city centre, the CBD, and in areas where typhoid has been reported, and they are allegedly spreading the typhoid or diarrhea or diseases.
Yes, PJ, I think, you know, we heard earlier on from some city fathers at the Harare City Council, you know, really saying that's why they've been cracking down on vendors. But the vendors themselves are saying no, but it's if things were okay in the country, they wouldn't have to vend. Mm-hmm. And they wouldn't be typhoid because there would be clean drinking water and, you know, such issues. Mm-hmm. So we also, you know, spoke to the Vendors Association of Zimbabwe, you know, last week, actually, and other organizations that fight for the rights of vendors, who have called on the government to address the economic crisis affecting the country and provide the 2 million jobs that they promised under the ZANU-PF economic blueprint Zimaset, instead of targeting vendors who they say are fighting to put food on their tables and, you know, feed their children. So really that has been the argument, PJ, that, you know, the vendors are saying as much as there is a health, you know, concern when it comes to typhoid, they're only vending because they have to. If the situation were okay in the country, they wouldn't have to vent. So that's what we'll be discussing today. What are your views on the issue?
Yeah. Lamhlanje uhlelo lethu asihluzeni bomama asikhangela udaba lolo olwalabo abaphila ngokuthengisa ezidaladeni emkambo kumbe la endaweni ezingavunyelwayo ukuthi ngabe abantu bayathengisa kungenxa yokuthi kulezi zathu ezehlukeneyo ezokuthi abantu bayithengisa ezidaladeni okungekho emthethweni abakhulumile isikhulume labo abaphila ngokuthengisa abathi bona akulamsebenzi elizweni njengakobulawayo khona amankampani amaningi aseyavala omicros ngokwabo sebavala. So abantu benzeni ukuze baziphilise, babhatalele abantwana ezikolo, banakekele izimuli zabo ukuthi babathengele ukudla lokubhatala ezinye indleko zalapha ekhaya. Sike sakhuluma labanye ngeviki eliphelileyo abadibhekane lodubo lona lolu olokuhlukuluzwa ngamapholisa akamunicipal, amapholisa sibili aweZRP bebathathela izinto zabo. And ngezinye zezikhathi bakhala ngokuthi abatata yulaba mapolisa, abatata babuta matamatisi, lani lana o ama potatoes, onyeni, konke lo konke kona loko, baye kufaka ezindlini zabo, baye sebenzisa lemuli zabo. Bona babe sebelahlekelwa imali yokuya order njalo, baqalise ukutsha. Ikanti ke engxenye i-$20 yona le abawode ngayo, yiyo ekade ngiyokugcina, vele abayinikweyo ngabanye. Yizo inhlupho ezidibana lalabo abaphila ngokuthengisa. Asizweni abanye babo abekhuluma lathi lo msakazo owe Studio 7.
Uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni njalo ngabantu abanye ababezisebenzele ama-factory. Ama-factory avalwayo uhulumende ulayo irekhodi yokuthi kwavalwa ama-factory amangaki. Ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khonapha eHarare sezavala. Pho abantu basebenze ngaphi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise ama-factory within 48 hours. Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapholisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansili esithi ngama-bylaws. Asazi kumbe sebe lama-bylaws amatsha ngoba thina sigcine kusetshenziswa ama-bylaws kaSmith.
Mina indaba yena leyo ngizwisisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo meya le council leyangikhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le solution kundaba yona leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Sebesithumezela amapolisa kuphela, which is not fair, he harassment kuma-offenders. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, yi-police harassment and akuvunyelwa. Asisoze sivume.
PJ, tell us what were they say?
Ngobulawayo alaba abathengisayo baphakathi kodoko lokugijinyiswa kathesi namapholisa esikhandleni ngoba basebesiphendukile lapha babefakwe khona baphenduka futhi emavrandini. Kuloduko olukhulu kakhulu ngoba sekaningi sebethengisa abasekazayo lokwesaba kabasayesaki noma bengakotshwa kodwa sokuyimlando wekhansili ukuthi uhlale phansi ubone ukuthi khona bengafakwa ngathi lapho abafisa khona bona njengamavenda. I-association esengikuyo kathe sokuthiwa i-BVTA Bulawayo Vendors and Traders Association iyazama ukuhlanganela nale khansili. Sike saba le meeting le council interdepartmental committee ehlale phansi le council sibonisana layo. Sike sahlangana lo mayor, sike sahlangana lamanye ama-politician ukuthi sibonisane ukuthi bengancedo bani ebengaphiwa especially omama abakuma-street ngoba bathona begidima bengakwanisi ukuthi bethengise imali bethole inzuzo ezebayenyeka njengefemily. So engingakufisa ukuthi ngakwenzakala kube yimpumela i-way forward yethu nokuthi i-council le-government kayihlale phansi ibone ukuthi ingayincedisa njani especially omama abayiboko abaningi abathatha 3/4 of i-population yamavendayo ibone ukuthi iyabancedisa njani le-government. Konke kusukela khonapho ma kuyukuthi kakulamsebenzi evulwayo ngama-industry kubonakala ukuthi bengaphiwa nhlelo kanye zokuthi bephumelele bethuthukise njalo bengathathelwa futhi i-city council. Sike saqoqisa ngalo meya, umeya wazama ukuthi khona ebonisane la uzahlala phansi lama-councillors next week ukuthi ebone ukuthi kungayenziwani cebo bani ukuthi labo mama omama lama-youth bethole ukuphila ngoba okwakhathesi kakulakuphila bavuka begidinjwa yi-councili.
Labo-ke ngomama abaphila ngokuthengisa akade bekuzikhulumela lapho ngehlupho ababhekane lazo. There was also a lady who is a representative of one of the organizations that is for women vendors in Bulawayo. I can't remember her name, but I'm suspecting it could be Mrs. Deborah Mkasa.
I understand we're also going to have her as a guest later on. So, interesting points there coming out from the ground. But nasi pachirongwa chedu, che madzimai, che women's round table. Isu tiri kutarisa matambudziko, ari kutarisana nevanhu kadzi vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa. Sekutaura kwatamboita PJ, tinoona kanzuru nyaya yemuHarare iri kuti aiwa, ngavarege kutengesera panzvimbo dzinowanikwa idzo dzine chirwere chetyphoid. Asi ivo vanoita zvekutengesa vari kuti toenda kupi nekuti dai hurumende yakaita zvayakataura iyo mugwaro rayo rezimaset kuti vachange vane mabasa anosvika iwo 2 million pasina nyaya iyoyi yavari kutarisana nayo. Saka ndozvimwe zvatichange tichizeya. Asi iyo kanzuri iri kuti aiwazve atingasiye vanhu vachifa nezvirwere zvakadai setyphoid nenyaya yekuti vamwe vanenge vachitengesa chiri chikafu PJ. Chisiri kutengeswa muhutsanana. Saka zvimwewo zvekutaurwa nekanzuro zvinhu zvakakosha. Asi ivo vari kuita zvekutengesa vari kuti aiwa dai kanzuro yawana iyo kugadzirisawo zvinhu kuitira kuti mvura ibude iyo yakachena paunochera mvura uyezve vachitorawo marara nekuti zvese izvozvo zvikagadziriswa hakuzoitwa typhoid. Saka ndozvimwe zvatichange tichitaura nezvazvo kuti zvirwere zvemanyoka zviri kukonzerwa here neavo vanoita zvekutengesa nyanya chikafu nezvimwe zvakadai sematamati nezvimwewo zvinotengeswa mumigwagwa. Tombonzwa isu kubva kune mamwe madzimai nemamwe masangano anoita iwo kurwira kodzero dzevanoita zvekutengesa kuti vanga vachiti chii panyaya iyi. PJ, takamirira yedu.
Zita rangu ndinonzi Lynette Mudewe, Muzvare Mudewe, Zimbabwe Activist Alliance za. Nyaya iri kuitika yekushungurudzika kuri kuitika madzimai kuti vatengese inyaya inoti message kushungurudza isu semaactivist uye sevanhukadzi vasingaendiwo kumabasa vari kurarama nekutengesa zvakasiyana-siyana. Ndingave ndisingatengesi zvangu ndiri mumugwagwa ndichitengesa zvinodyiwa asi kuti tirarame tiri kungotenga zvinhu zvichitengesa. Zvino kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nemapurisa ehurumende uye mapurisa ekanzuro zvinhu zvakaoma nekuti hakuzi kuda kwedu kuti tinge tichiwanikwa tichitengesa mumigwagwa. Inyaya yekuti hatina mabasa uye tine mhuri dzekuendesa kuchikoro, tine dzimba dzinoda kubhadharwa marenti, tine vana vanoda kudya. Ndizvo zvinhu zvinoita kuti tinge tichipinda mumugwagwa. Kazhinji kacho mapoliticians ndichida kutarisa unovowo mudzimai, mudzimai wapurezidendi amai Grace Mugabe, ndinovaona semunhu anoita basa rekutamba neupenyu hwevadzimai vachitaura pane imwe nguva kuti aiva vanhu ngavabvumidze kutengesa, asi panguva yatinosvika pakurohwa vanonga vakanyarara. Izvezvi vari kugadzirira kuita bhei yekuselebreta upenyu hwemu rume wavo, uyo watinoziva kuti kudhara kukare ikako mbuya Bona chaivo vaitovo munhu aitotengesa nyange vaive vari pamission. Saka tinoti mapoliticians aya, madzimai aya mapoliticians, haazi kuonawo kunetseka kuri kuita madzimai kuti vachengete vana vavo. Tikakwanisa kuwana mukana wekutaura nemutungamiriri wenyika vaMugabe, tine chikumbiro chekuti madzimai atambudzika, onai zvingaitwa nehurumende. Tiri kuona hurumende yenyu ine vanhu vanokwanisa chaizvo baba Mugabe kukuchajirai mari yekuti miite birthday yekusvika 9 million. Saka baba Mugabe, tikuona kuti hurumende ine vanhu vanokwanisa kutsvaga mari. Dai vatsvagawo mari semuitiro wari kutsvaga mari yekuti muitirwe bhavhadhi, mudye muchifara nevadikani venyu, pawakwewo mastores akawanda, pagadzirwe nzvimbo dzakawanda dzekuti madzimai akwanisewo kutengesa zvakachena zvisingaiti kuti chirwere chetyphoid chirambe chichienderera mberi. Nekuti ndiyo imwe reason iri kupiwa kunzi aiwa vanhu vasatengese nekuti zviri kukonzeresa zvirwere. Asi muzvikavakwa 9 million inogona kuvaka misika yakanaka yekuti madzimai atengese akwanise kuriritira mhuri dzavo. Women are experiencing brutality from the government, police, veterinary and municipal police as they try hard to find a living so that they can pay fees, rent house and bring food to the table of their children. It is not by choice that these women are vending. They are trying to survive. So we are saying to the government and the councils, may you please find proper places for women to be able to vend and make a living and take care of their children and take care of the economy of Zimbabwe. If I could meet the president and the first lady, I would remind them that the people of Zimbabwe are struggling. We are in trouble. We are suffering. And vending is not a choice. So the effort that has been put, Mr. President and the First Lady, for the people of Zimbabwe in your government to raise 9 million for a birthday bash for one day for the president. That effort, surely, Mr. President, can be put to look for money to build marketing stalls where these women can properly sell their vegetables and the food items that they sell and be able to take care of their children. Can you please, Mr. President, as you celebrate your birthday on Saturday, remember the suffering women of Zimbabwe, remember the suffering children in Zimbabwe.
In Indonesia, my blessing, Mashoko. Ndiri kuHarare. Nyaya dzekutengesa mugwagwa dzakationera zvikuru tiri kushungurudza zvakanyanya nemapurisa ekanzuru nemapurisa ezetara kwikuno. Tine dambudziko rokuti tiri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa ekanzuru nezetara kwikuno vachititorera zvinhu zvedu. Uye tichirohwa saka hatina mufaro tiri munyika yedu yeZimbabwe. Ini ndinotengesa matai, manektai. Ndo zvinhu zvatinotengesa zvinoitawo kuti tirarame nazvo izvozvo. Taikumbirawo kuti dai vanga vatigadzirewo matambudziko ekuti tirege kushungurudzwa kuti titengesewo zvakasununguka sezvinoitawo kune dzimwe nyika dzokuti vanotengesa madzimai vachitengesa zvinhu zvavo vakasununguka.
PJ tiri kunzwa apo kubva kuna muzvare Linet Mudewe vanga vari kutaura tisati tanzwa zve kubva kune vamwe amai vanoita zvekutengesa vati vanonziva amai Blessing Mashoko vari muHarare vari kutaura ivo kuti tanzwa nekushungurudzwa panyaya idzodzi dzekuti kunouya mapurisa ekanzuru achiti vharai otaura zvekuti ari kuda mari nezvimwe zvakadaro kozouya zvemapurisa mazetara picha iyo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvavanga vari kutaura asi tinenge taita rombo rakanaka tine munyarikani wedu Sisi Linet Mudewe tokuchingamidzai pachirongwa. Sisi Linet,
tinotenda masera senyika yeZimbabwe makadii madzimai ari kushungurudzwa nemapurisa vachiedza kutsvaga kurarama kwehuana vavo.
Tinoona imi munoshanda muchibatsirawo panyaya idzodzi dzekutarisa kodzero dzemadzimai, zvii zvamuri kuona takanyanyotarisa nyaya yemadzimai anoita zvekutengesa mumigwagwa?
Tinoona kuti tine vakuru vehurumende nevakuru vemakanzuru vasiri kunyatsa kunzwisisa kuti nhau yekutengesa iyi haizi nyaya yekuti tinoda kutengesa asi kuti inyaya yekuti tiri kutsvaga raramo. Saka pavari kuita zvavari kuedza kuti vagadzirise dambudziko rinogona kunge rawanikwa vachiti inyaya dzekuti tiri kutengesa, havazi kunyatsotarisa dambudziko ratiri kusangana naro uye havazi kunyatsa kuzvipira kuti vagadzirise nyaya yekuti madzimai awane pakanaka kuti vange vachitengesera. Nyaya yekuti kunoita zvirwere zvatinoti zvirwere zvemanyoka, ingave cholera, ingave typhoid nezvimwe zvirwere zvemanyoka zvinoitika munguva yekunaya. Kana dai taive nehurumende inoziya zvainoita, dai taive nevakuru vemakanzuru vanoziya zvavanoita, vaifanira kunge vagara vachizviziva kuti panofanira kugadziriswa nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesera vari. Saka zvinova izvo zvinozoshungurudza kuti zvaakuita kunge vave kutora kadambudziko kauya, hatisi kuti idambudziko diki, but kuti vafikise vanhu vari kuedza kutsvaga raramo.
Saka imi semaonero enyu ringagadziriswe sei dambudziko iri?
Dambudziko iri rinogadziriswa kana hurumende yazvipira, yatinoti political will power, yekuti kana hurumende yazvipira kuti tinoda kugadzirisa zvinhu, ndiyo dambudziko rakanyanya muZimbabwe rekuti hatina political will power yekusolva zviri kuitika. Kana makambani ovharwa nyika yose pasi rose, hazvina kutanga muZimbabwe chete, zvinhu zvinowanikwa. Kana makambani ovhara, zvinoreva izvo kuti yatinoti informal sector inova inopinda mavendors, ndo ichange ichikura ichiraramisa vanhu kuti vararame, nekuti vanhu vanoda kurarama. Saka hurumende ngaitore matanho akakodzera asina kuita politicking neupenyu hwevanhu kuti vagadzire kuti informal traders awane pakanaka nekuti vange vachitengesera. Ndoda kupa mumwe muenzaniso wenzvimbo yakaita seyekuglenview pasiya 4 kana kumbare kunotengeserwa hembe kana chii, kana pambare pasupermarket ya pambare pedu patinoti kumbare. Nanhasi 37 years after independence, panzvimbo ipapo pakashooreka, hapana kugadzirika. Asi ibasa raigara richingoitwa nevanhu kubva kudhara, kunyange izvezvi vanozviita vawandisisa. Saka sei nzvimbo idzi, nyangwe vanhu vanonga vachinzi vari kubhadhara mutero wekuti vange vachitengesera panzvimbo idzodzo. Sei nzvimbo idzodzo dzisina kugadzirika? Sei izvezvi kuchinaya pakazara madhaka, mvura ichingoti chapwi chapwi chapwi? Saka tinoda kuti inyaya yehurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvainofanira kunge ichigadzirisa, asi nekuti ine udzvanyiriri inda kudzorera futi mhaka iyoyo nemhosva iyoyo kuvana veZimbabwe. Kovodii? Gadzirisai kairi nokuti vatengesere vaone pekurarama. Kana munhu akasatengesa odii? Mukaona mudzimai achiramba achidzokera musiti kunotengesa arohwa neriot police, haana option, haana chimwe chaanokwanisa kuita. Kuti vana vane nzara, saka hurumende ngaiite political will, ngaigadzirise zvainofanira kunge ichigadzirisa, kwete kuita bishi rekuita basa rekuita fundraise, kuita mabhavhadhi, kuita fundraise, kuita izvezvi tichange takatarisana neindependence. Hurumende inotora futi mari yonoita celebrate neindependence. Independence ipiko kana vanhu vachitadza kuti vararame? Saka mari iyoyo iri kushandiswa zvisiri izvo. Padiki pari kuwanikwa nehurumende nemacouncils hapazi kushandiswa zviri izvo. Vari kubhadhara vanotengesa panzvimbo chaivo panonzi vanotengesa apa hapagadzirwi, nekuti mari iyo haisi kuenda kwainofanira kunge ichienda. Saka aiwa, tisade kuramba tichishungurudza vana veZimbabwe. Hurumende ngaigadzirise panotengesera vanhu, vanhu vatengesere pakachena. Haizi mhosva yedu kuti tigare tine musiti. Kuri kunaya, tonga tichida kugara mudzimba tichidzirwa, mba tiri kutonhorwa tichirara musiti kuti riritire vana ava, nekuti hakuna mabasa.
Muzvare, manyatsotsanangura ipapo apo. Tino manyanyo mataura zvenenyaya yebhavhadhi richange ririko nemugovera. Vamwe vari kuzvitora sei munyika? Tichiona kuti pane nguva mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakambotaura ivo kuti vanhu ngavaende zvavo kunoita zvokutengesa, asi zvamira sei pari zvino?
Vanhu ava mavelas nemhuri yeZimbabwe ngatizivei, hatingarambe takaputirwa. Vanhu ava havazi vanhu vane hanyanisi, vanhu vanotaura zvinhu paitaurwa naGrace Mugabe anonzi ndiyo dhokota vakadzidza, vachitaura kuti vanhu ngavaende kunotengesa. Vanga vaona paine pekuti vatengesere here? Yaiseve nyaya here yekuda kufadza vanhu kuti vaone kunge vachivhoterwa? Kana mafadzwa muvavhotera, mangwana munouya muchibviswa ipo pavakakuti itengeserai muri. Vanouya kuti vachikubvisai. Saka zviri kurakidza kuti aiwa, vanhu ava havana hanya nesu. Chavanoda mapolicies avo avanoita muchimbi chimbi ndeyekuti vanhu vangonovavhotera, zvakafanana nenyaya yezvikwereti zvakadzimwa goreriya. Zvinhu zvakadzimwa kanzi rinobvunzawo kuti saka zvari takadzima, saka tinoiwana kupi mari yekukupai mvura? Saka vanhu ava they are politicking with the people's lives. Izvi zvinondifungidza rimwe bhuku rinonzi Animal Farm rechikuru vakamboriverenga mune manani Napoleoni naanai. Ndo zviri kungoitika muZimbabwe, kuti ava vanhu havana hanya nesu, asi vanogona kungotaura zvechinguva nguva ichocho zvekuti mufare. Vowana zvavanoda mavhoti enyu, kana zvapera zvapera, zvimwe zvozodzokera back to normal. Saka tikuti aiwa, vana veZimbabwe ngavazive kuti aiwa, taneta nekushandiswa nepolitics dzevanhu. Iso hatidye politics, tinoda sadza patebo, tinoda kuendesa vana vedu kuchikoro, tinoda kubhadhara mari kana tashanda kukanzuru kuti dzimba dzedu dzisatorwe nekanzuru. Izvezvi tiri mubishi kuti kanzuru yakuda kutorera dzimba. Saka tinonogara kupi? Saka vana veZimbabwe ngavagare vataura kuti aiwa, mapoliticians makuru musatitambisire nguva muchitudza zvinhu zvisingaiti. Vakaizvivakwa zvinofanira kunge zviripo, vanhu vaone kurarama, haizi mhosva yevanhu.
Thank you there, Miss Leonard Mudewe. PJ, we have some of our live streamers who are streaming live with us. Would like to welcome you all, but I understand from the messages that are streaming in that there is no sound, so I'm not sure if there are some people that are also experiencing this difficulty. If you are, please write on that live feed what you're experiencing. If you're hearing us, you know, click on the like or the love so we know that you're following us. But Rodwell Kudzai Maduva, sound, please. And then I think Sikumbuzo, if you can take that one, PJ, if you can, the first one.
Yeah, Sikumbuzo Mlalazi, which is a nasi alibingelela wotate, and say, he's actually saying hi.
So I'm wondering if they can hear us. If they can, please show us that you can hear us, because I'm hoping that you can, because this is a very important discussion. It affects, you know, a wide variety of women across the country. But right now, the biggest problem is in Harare, where we're hearing there from Ms. Lynette Mdewa, who's saying that, you know, the government also needs to take responsibility and, you know, provide the jobs that were promised. Fix the infrastructure and make sure that the places where they're giving people to vend are lucrative. Over to you, PJ.
Yeah. Cecily, umhlonishwa wethu esinxusileyo kuhlelo lwethu lwalamhlanje, unkosikazi Deborah Mkasa. Siyakubingelela. Hello. Hayi, ngiyaphila linje. Hayi, koBulawayo asikezwa kuthiwa kulo dubo olutshisayo sibili kuseHarare lapho esizwe khona kuthiwa yibo ababangela umkhuhlane we-typhoid. KoBulawayo kumi njani nxa sikhangele labo abaphila ngokuthengisa impahla ezidaladeni?
KoBulawayo kusesenokungconywana ozothi lokhu sesakhulumisana lekhansili walobbing the council ukuthi iazele izindawo eziningi zokuthengisela. Manje uhlupho esilalo njengoba kade ngisalale labanye lapha ngama-policies ethiwa e-government akhona abekwayo adonsela emuva ukwenzela kusenzela ukuthi le council igcina isebenza nzima ngama-policies awe-government akhona. Singananzelela kathesi lokhu banika izindawo abantu lapho kunika indawo i-ground engalungiswanga, engathwangani, abantu khathesi bathengisela khona, abanye bagcina sebebaleka ezindaweni ezinjalo. Khathesi nxa sesikhangela futhi lezulu leli elinayo kakula lamashedi afakiweyo ukuthi abantu bekhanye bevikeleka ukuthi bethengise. Njalo nxa sinanzelela futhi abantu balambile, abantu bafuna imali on the table, bafuna ukubhadala izikulu fees, bafuna ukubhadala kathesi kulama-examination fees. You will find ukuthi ama-vendors agcina esehamba kuma-designated places besenzela ukuthi bethole imali leyo eyabifuneka ukuthi besuthise izimuli zabo.
Yeah. Nxa sikhangele khathesi njengoba kulo mkhosi lo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe, libona ngani ibhizimusi ikhona na ekuthengiseleni bona labo abaza emkhosini?
Singazi ukuthi ingaba khona ibhizimisi leyo ngoba okathesi lezikolo zivaliwe, so abantwana kabahambi ezikolweni. So abazali abomama abakhona abaningi bangikhona namhla bathole begcine abantu ababo like njengabo grade 1, grade ama-ECD bathone bebagcinile ezindlini instead okuthi ngabantwana bebesesikolweni labo ngabayenze i-business. So angiboni ukuthi i-business ingaba khona emangalisayo kangako ngoba akula lutho oluhambileyo and kube yinto nje pho ngoba isivuka mpunzana abantu bephonga ukugcina sebefonelwa abazali ukuthi sasabazali abantwana bengavuyi, abanye begcina belahleka abantwana behamba bethola ama-classrooms kuthiwa kuyakliwa ukuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Athi angazi kuyasehlula thina njengakoBulawayo ukuthi kathi kuvele kwayenziwa njani. Ngayinto kuthiwa yalungiswa phambilini abantu bakwazi ukuthi ngalolo suku kuzaba lezinto ezinjalo. Engxenye ngalabo kuba odile bakwazi ukuthi laba bantu bemzini makhona ababuyayo babuya sikhathi bani njalo babe-expect ukuthi kuthenge izinto ezinjengaziphi. So silindile njengoBulawayo ukuthi sibone lawo bantu bemzini abazabuya njalo ukuthi labanye labo esibakhangeleleyo ukuthi behambe ezikolweni ngobusuku sisiyabona ukuthi kathi bona laba abantu bemzini okuthiwa babuya begcine ezikolweni ebusuku ngabanjani.
Kodwa-ke phela isizwe kuthiwa uMinister Dokora uphinde wathi izolo ntambama hatshi izikolo mazingavalwa koBulawayo, kazivalwe engxenye ezimbili ezintathu khonale ematopo lapho kwenzelwa khona umkhosi. Lesi saziso kazange sisebenze.
asisebenzanga kathi nxa iphuma vele emlonyeni owodwa noma isiphenduka kuyafanana lokuthi ungakudle into ongayithandiyo nxa isuyikhupha uphinde uyibisela kambe kuyabe sokuhamba akuhambisi so ama-teachers yaphiwa atshelwa ukuthi ngelanga elingaka abantwana kabahle besitophe ukubuya esikolweni so nge-last minute sokuthiwa hhayi kababuyeli zona izikolo ezimbili zona lezi ezizavunyelwa ukuthi abantwana bengahambi be-disadvantajwa isezokuthi bethole imfundo hhayi akulunganga sibili asikuthakazeleli njengathi ispecial amazenda bakhame sibili amazenda amaningi ngoba nxa uhambisa umntwana esikolo wena la uyabe usuthi uyabe kubhizinisi so nxa umntwana esezatshone khona abanye ama-vendors kakwanisa ukuthi ebe labanye amankazana kumbe labancedisayo ezindlini ukuthi besala bebakhanyile
ye bamba khonapha ecingweni sike sikhulume lomunye osekhona ecingweni Marvelous Miss Debra Mkhasa here was narrating what's happening in Bulawayo. I also asked about this birthday bash, mm-hmm. President Mugabe's birthday bash, that didn't it bring in some business since there are so many
more
delegates?
More people, yes.
Yeah, but she said, no, there isn't anything like that because this fracas of closing schools and opening them again, those notices came in very late, so mm-hmm. much that it really disrupted the whole education system. Mm-hmm. And the vendors, most of them, have got school-going children, mm-hmm. so they couldn't leave them at home to go and sell their wares. Mm. So they had to stay at home with the children.
Mm. Very interesting contribution. They're just giving us the scenery of what's going on in Bulawayo, where mm-hmm. on Saturday the president will be celebrating his 93rd birthday. But PJ, tine mutereri kana kuti vamwanoita zvekutengesa amai blessing vandambotaura navo vari muHarare. Tongotaura navo kwekanguva kapfupi timbonzwa kuti kwakamira sei kuHarare. Mai blessing makadi henyu?
Ndiripo hedu makadiwo vatereri.
Aiwa vatereri, ndinofunga vafara kunzwa kubva kuna amai blessing. Tisananguriwo mamwe matambudziko amunosangana nawo semadzimai anoita zvekutengesa. Muri yenyu yakakura sei uyezve muri kuzvigona here?
Zvinhu zvakati omera kuno kuHarare. Nokuti zvatinoita upenyu hwedu tinorarama nokutengesa. Nyonyaya iripo ndeyekuti zvatiri kutengesa zvacho tiri kutorehwa iko zvine zvatinazvo kutotengesa zvacho kurohwa. Tiri kusangana nematambudziko ekuti tinobatwa tichirohwa nemapurisa ekanzuro nemazetarapi vakafungana nezetarapi. Saka rinova dambudziko rekuti kurarama kwato kwakutotinetsawo muno muHarare.
Muri yenyu yakakura sei mai blessing uyezve munokwanisa kubata mari yakadii tomboti pazuva kana pavhiki?
Vana vangu vamwe vachiri kuenda kuchikoro. Vana vachiri vadiki vachiri kuenda kuchikoro. Saka igonozi kana kuti tiwane mari dzekuti tibhadharire vana maschool fees, hatichisi kuwana mari dzacho nokuti zvinhu zvacho tiri kupota tichitorehwa. Saka vana vangu vachiri vadiki vari kuenda kuchikoro.
Mm-hmm. Mungati munobata mari yakawanda sei pazuva?
Pazuva kana kuri kwokutiwo kana kuchitengwa tinogona kuwanawo kana $10. Munguvawo kana kusina tinowanawo ma-$5 kana $6 woenda kumba.
Pamunenge matorerwa zvinhu zvenyu nemapurisa angave ekanzuru, vanozokubhadharisai mari here kana kuti zvinofamba sei kana zvadaro?
Zvakatotorwa ikonezvi, takatorehwa zvinhu zvese, havasi kudzorera zvinhu. Saka izvozvi kana kutohodha kwacho tinenge tinenge tichitenga tichitengesa. Saka mari yekutohodhesa yacho hatitorina nokuti zvinhu zvacho zvakatorwa, havasi kudzora.
Imi munotengesera muri kupi muHarare uyezve munotengesa chii?
Ini ndinotengesa ndiri kuna Nelson Mandela, ndiri na Nelson Mandela kumatotengesera. Tinotengesa, tinoita zvekuhodha matai anenge tinosora matai tichitengesa.
Dai mai wana imi mukana wakutaura ne hurumende kana munga wana mukana wakutaura na mutungamiri wenyika va Mugabe. Mai va kumira kuti chiise madzimai makatarisa matambudziko amuri kutarisana nawo mukutengesa mumugwagwa.
Isu takatarisana nematambudziko atiri kutarisana nawo, tatikumbirawo kuti hurumende yanga yatinzwirawo tsitsi yatipawo mukana wokuti tigone kutengesa, sezvo tikatengesawo tichiwanawo zvishoma izvozvo tichigona kurarama tisina munhu watinenge tichinetsa. Nokuti paunenge uri wakamira ukanotengesa, unofanirwa kutokazira kuti waona kuti wabvisa here mari yeschool fees, waona here mari yekunobhadhara rendi kwokugara, waona here kuti vana vadya. Saka isusu vamwe takafanana nesu tiri shirikadzi dzakafirwa nevarume. Saka upenyu hwedu ndihwohwo hunotiraramisa. Saka taichikumbira kuti hurumende ngaitinzwisisewo, tipewo mukana wokuti tigonewo kushandira mhuri dzedu, nokuti mabasa acho chaiwo hakuna.
Aiwa, tinotenda my blessing kunge manga muinesu muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda.
PJ, we heard there from My Blessing, who herself is a vendor in Harare. She says she sells ties, you know, and she says per day she may make like $5 or $10. And she says that her children are still of school going age, so she's barely making enough to send them to school. But she said if she had an opportunity to speak to the president or at least the government, she would ask them to at least, you know, make the situation more conducive so that they can be able to sell their wares without being afraid, make enough money to send their children to school. So maybe while we're there, PJ, tombodzokera kuna Muzvare Mudewe. Asi ndiri kuona pane vamwe ava vari palive stream yedu vari kutaura kuti vanenge vaakutinzwa. Pana Sisizanele Kumalo Chibale vari kuti sound is nice here in Kezi Mapisa. So welcome to the program, Zanele, and Skumbuzo Mlazi, sound is good. Thank you for getting back, and I like whoever it is that has been pressing the like button. That way we will get to know that there are people really following us and can hear us.
It's true.
Kenny Sande, sound yavapo. And then Zanele Kumalo at Sibale, arikuti Mudewe is saying it as it is. Saka sisi Linet Mudewe wanzi murikutaura sezvazviri. Pane vafarira zvamataura apo. Handisi kuzoti muripo here panhare.
Ndiripo sisimavi.
Muchinzwa zvaa zviri kutaurwa namai Blessing vari muHarare, amai Blessing Mashoko vanoita ivo zvekutengesa. Zvii zvamungataurawo semazwi eshingiso kana semunhu anorwira kodzero dzeavo vanoita mabasa ava, pane zvimwe zvamungataura here?
Tinoda kutaura kuti amai Blessing nevamwe madzimai ese aripo, ini samuzvare Mudewe ndinoda kuti ndikupei abrief history kungotaura zvishoma, kuti kana nditaura nyaya dzemadzimai anotengesa handisi kutaura zvinhu zvekuti handizvizive. Mugore ra2002 ndakatengesa mabhanana ndichihodha kwamutare, kwandive kwandinobva, ndinobva kwamutare. Ndaitengesa mabhanana, I made 5 trips of such, kubva nemabhanana kunonzi kumatanuska kwamutare ndichiuya nawo kuBulawayo. Andida kupa comment yekuti kuBulawayo, paunotengesera kuBulawayo, vane mawarehouses where you go nezvinhu zvako zvaunonga wauya nazvo. Vanhu vanouya vachihodha vachitenga kwauri. Zvinoratidza kuti inzvimbo yakarongeka zvisingaiti. Saka ndida kutipa makanzuru ese, Bulawayo City Council inofanira kupiwa noti sando dzayo yekuti yakarongeka. City Council ine zvido zvevanhu pamwoyo, ende ndiri kutaura ndiri samanyika aitengesa mabhanana kuBulawayo, kuti vanoziva kuti vanhu vanorarama nekutengesa. Neexperience iyo ndakabvunza meya Manyenyeni vatinotaura navo kuti vemuHarare, kuti nai meya, Harare City Council hainawo here mawarehouse asingashande ekuti vanhu vanogona kupinda mavari vachitengesa zvinhu zvavo, vanhu vachiuya vachitenga vachienda kunotengesa kumarocation kumasmall market. Asi meya vakandiudza kuti handitozivi zvimwe zvinhu zvinoonewa neHarare City Council nekuti havasi tiri executive meya. Ndorimwe dambudziko ratinaro rekuti kune vanhu vacho vatinoenda kunochemera kuti dei matibetsera, havana kana simba, havana kana chavanoziva. Saka nyaya yekutengesa inyaya inonyanyobata macity councils.
anozonge iwo vakuita mapurisa kuti vatidzinge. Saka dai zvabvira vatakasarudza kuti vatimiririre mumacouncils ngavapiwe simba ravaive naro kudhara rekuita maexecutive mayors. Ndinovimba kana zvakadaro zvichemo zvedu zvatinazvo zvakawanda sevanhu vanotengesa zvinokwanisa kuti vazvigadzire ivo palevhel yavo. Nekuti kuenda kuofisi kwadirector nhingi vari mucity council haumbofi wakakusvika, unongotsikirwa uri kudhasuko. Saka tine vatungamiriri madirectors mumakanzuru iwayaya vangofana nehurumende vasinganzwisise kurwadzirwa kwatinoita nekuti ivo hauziviwo upenyu hwavanorarama. Asi isu takasarudza macouncillors atinogara nawo mumageto anozvinzwisisa kuti shuwa madzimai ese ari mugeto mushirikadzi dzese idzi dzinorarama nekutengesa asi havana simba kumakanzuru kwaanofanira kunge ari. Saka ndokufunga isu semavenda tinofanira kuti ngatidzoserei simba kumacouncillors aya nemameya aya, ndivo vatinogara navo takavasarudza kuti vatimiririre vagone zviro kwazvo chokwadi chokwadi kuti vanotimirira. Nekuti izvezvi hapana zvavanotimiririra apa nekuti kuna director nhingi, kuna director nhingi. Director anogara kuborodheo, anogara kuumwinzinzeo, haatombozvinzwisisi zvese zvatiri kutaura izvi. Tiri kutorarama upenyu hwakasiyana zvekuti isu titori nonsense. Upenyu hwedu maissues edu ese havatombomanzwisisi bekause hazvinei nawo. Saka ndida kuti tingokurudzire madzimai ari kutengesa kuti tiri kuedza tiri kwatiriwo kuti
Nare dzasisi Linet Mudewe dzinenge dzadonha, asi ndiri kuona apa sisi Linda Masarira vari kuti ivo ndifonerei asi nhare dzangu hadzisi kupinda here nekuti vanga vamboti vada kupinda pachirongwa. Asi totora isu nhare kubva kuna Mai Mugadza. Mai Mugadza, makadi yenyu?
Tiripo here, makadi yoi?
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Kwakadii kwamuri ikoko?
Kuno kuri nani zvako asi upenyu ndohwakangooma.
Ehe, titsanangurirei kwamuri uyezve kuti mabasa ekutengesa aya akamira sei?
Tiri kunzvimbo inonzi Gogwe.
Ndekupi uku?
Gogwe Senda.
Kwakamira sei kuGogwe Senda?
Kunoko hakuna kumira zvakanaka because mavhenda ari kutambudzika nenyaya yemashandiro. Mashandiro ari kunetsa, ari kurwadza kuburikidza nemakanzuro edu atiri kushanda nawo.
Zvii zvamunotarisana nazvo?
Vanhu vanobhadhariswa dzimari, mitero yevanhu vasina kana chavari kuwana because nyika yakaomerwa. Saka vanhu vari kuchema.
Mitero yacho
vanotema nenyaya dzekungotandaniswa iye vasina kana mari dzekubhadhara mitero yacho.
Mungatsanangura kuti mitero iyi inenge iri yemari inobhadhariswa?
Vanogona kunzi vanogona kufamba vachiti pazuva vanongoita $2 dzimwe nguva itoti $5.
Imi munoita zvekutengesa
here? Zvinovaremera because munagona vasina kana dhora.
Imi munoita zvekutengesa here?
Mari?
Munoita zvekutengesa?
Ini ndoita zvekutengesa zvangu asi ndotengesa ndiri muchishopu.
Ehe, saka zvakamirawo sei kwamuri kuita basa renyu muri mushopu?
Saka kune vamwe vanotengesa vari panze vakagara mumavharanda nevari mumigwagwa muyamuya, saka vanenge vachingochema vanhu.
Saka munoona kuti pogadziriswa sei? Shure yenyu ndeyei semadzimai vekuGogwe uku?
Shure yedu semadzimai tiri kufungidzwa kudai kanzuri yagona kupota ichititeererawo ichinzwa zvatinoda tichigara naye pamwe chete pasi vasingangoiti zvavanoda nesu. Vosititorera kuti kanzuro yacho irarame but mabatiro avanotiita vasikutoona sevanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Mai Mugadza, handizivi rambai makabata henyu ipapo timbonzwa kuti kwakamira sei. Nhasi tafara tambonzwa PJ kubva kuGogwe.
Gokwe.
Mati kuGogwe?
Gokwe.
Gokwe.
Okay. Saka zvinonakidza kuti timbonzwawo kure kwakadai kuti kuri kufamba sei uyezve sekutaura kwamaita matimi mune chitoro chamunacho. Batai makadaro. PJ, we're hearing there from Mrs. Mugadza from Gokwe, who's just saying, you know, she has a small shop, but she has witnessed, you know, people that are actually vending outside her shop, and she says they are asked to pay sometimes $2, sometimes a little bit more money daily. So she's saying her wish, just like what Ms. Mudewa was saying, is perhaps, you know, for the city council to have more executive powers. because she says there's nobody to really negotiate with when it comes to these fares. But Miss Mai Mugadza, but I makadaro tombeenda kwa muri PJ. Na Mai Mukasa, I think was too old. No?
Yeah. Kosi Azumkasa. Okay. Loku kwa next one. Hello. Yeah. Unkosazana Linet Mdewe. Uthi yena kobulawayo ngapho likhanya ngani lingconywana ngoba kule ndawo lapho abavela kwamanye amadolobho abafika khona lezi zinto zabo abantu babuye bazohoda kumbe bazothenga khona lapho babe sebesiyathengisela endaweni ezehlukeneyo lokusebenzelana okungakanani lo council wakobulawayo
Sina lokanti kwa kulawa SBVPA, yama associations, kulawa zendazo, traders association, kusebenza lana kuhle ne-council. Njoba nje ngakhuluma phambilini ukuthi sinokuqoqisana silobhana lo-council. Uyasithi sihambe siyodinga izindawo ebuye ezikhanyele, evumelane lazo, nxa ukuthi siyavumelana lazo. Kube sokusiba lokubambeka kokuthi ebese sisehambisa ku-local government. Eyiyo epasisayo ikho lapho kucina sokudonsa khona izindaba kukatsukuwere ukuthi evume kumbe nuyala kucina kuthatha isikhathi but thina njengokhansizi sisebenzelana laye kuhle ngibeze ngithatha indaba kamama othina khona bayabuya nezinto zabo bezowodisa lapha liqiniso kulezindawo sibili ezinhle emakhethi lapha bawodisa khona ekuseni inkinga ebakhona ekuna sokusiba lokuthi badonsela nalama vendors awodas ngokuthi kubona kaba sacinibe wodisa behambi bebuyele kibo bacina sebethengisa nge-1-1 ngentengo ephansi eyokuthi bacina laba amavendors sesithi bewode kakusawodeki ngoba bona bayasebezithengisela ngokulutshwane ngokulutshwane okuthi nakho ngabayenza
Miss Lini, I would ask it, Miss Mukasa, about what Miss Mdewe was saying about these warehouses.
Mm-hmm.
Where she says they have a common working conditions that are very conducive with the Bulawayo City Council. Yes. But there is a problem now with those that come outside Bulawayo
mm-hmm.
to come and sell their wares. They end up selling their wares instead of wholesale. They end up competing with the local, with the locals,
mm-hmm.
Selling their wares one by one instead of just wholesale.
Mm.
Mm.
Mm-hmm. Maybe let's also just read some of those that are live streaming with us.
I think there is another guest.
Okay, let me just read. Linda Tsungi Masarira is saying, Mashoko makukutu mujare mudewe. So she's commenting on what Miss okay. Mudewe was saying before the phone got cut off. But I'm not sure who we have.
Lorraine Banda.
Uh-huh, okay. Yeah. Welcome to the program, Mrs. Banda. Hello.
Thank you.
You're also in Bulawayo, so today we are very lucky, PJ. We have two heavyweights from Bulawayo, but you know you have been receiving accolades from some of our guests here. We had, like you said earlier on, Miss Mudewe saying she did some vending in Bulawayo and she found that working with the city council there was much easier than the situation in Harare.
In Harare or any other town.
In
yeah.
any other town. Okay. So maybe just your view, Mrs. Sibanda, as the chair, what is the situation when it comes to women and vendors? How are they being treated?
Women vendors are bearing the brunt of the economic problems.
Mm-hmm.
And of late, we have seen the assertion that vendors spread typhoid. Mm-hmm. It has not impacted well on vendors. A big percentage of whom are women,
mm-hmm.
and we have also seen an upsurge in the number of youth
mm-hmm.
working as vendors. So it is really not good for women's livelihoods. This is moving towards destruction of livelihoods,
mm-hmm.
and we have taken a step to engage the Ministry of Local Government with proposals to say vendors are people too, they are rightful citizens of Zimbabwe, and consultation is always good before any step is taken.
Mm-hmm.
And it is really not correct to say that vending is the main culprit where propagation of typhoid is concerned.
Mm-hmm.
Because we know that typhoid is a waterborne disease, mostly propagated by sewer.
Mm-hmm.
This is what we have seen. It's common that the local authorities have not really taken good charge of the water delivery and reticulation systems.
Mm-hmm.
So we, as the chair, we value the livelihoods of women, and we abhor any action at all that seeks to destruct livelihoods.
Mm-hmm. Thank you so much, PJ.
Yeah, siyakwamukela Nkosiyazi Sibanda kuhlelo lwethu. Hello.
Ngiyabonga.
Yeah. Ungatsho ngamafitshane ukubana lisebenzelana okungakanani lo City Council njengoba sizwe abanye ikakhulu uNkosazana Linet Mdewe kade babaza ukuthi hayi ngapho kubulawayo likhanya ngani lirongekile ukuthi liqoqekile
sibili.
Yeah.
Noma sixoxana ba-members ethu abakobulawayo.
Yeah.
Bathi bacocisana kuhle le-council.
Yeah.
Sifake njengenhlanganiso ekhazilizwe lonke.
Mm.
Udubona ukhulu silibona edolobheni elikhulu laseHarare. Yikho lapho kulehlupho kakhulu. Omama abathengisayo abazama ukuzisiza bathwala nzima kakhulu. Kuhlala kuxethaniswana nje njengobakidi legundwane nabapholisa ekhansili uke kwangena nabezetherapy njalo okufleit sibe ne-information yokuthi kunama-barons njalo ama-vending spaces.
Yeah. Labo-ke ngabasebenza njani labo?
Ama-vendors abebhadala kubo imali ethize.
Mm-hmm.
Babuye babhadaleke kukhansili. Kodwa ama-barons edlule ekhansili.
Ekugcineni kwangikhona bathola yini inzuzo omama bona labo ababhadaliswa ngama-barons nganye labe-City Council?
Inzuzo yabo iba ncane kakhulu ngoba uthole ukuthi omunye ibhadala $7.50 ngelanga okungaba yithegoni yakho ngelanga. So kubuhlungu kakhulu impilo eseZimbabwe ngoba kakho kuzomunye.
Mm. Abomthetho bona bathini?
Sisephakathi kokuzingeja, siphakathi kophenyo nokuxoxisana nabe-ministry nayi-local authority. Sithemba ukuthi ekuphele ukuxoxisana kwethu kuza kwenza ukuthi bakube kutholakala indlela yokusebenza enhle njengoba nakobulawayo kuthetshezwa.
Ye. Abamba khonapho ecingweni Nkosikazi Sibanda. She mentioned here, Marv, about the vendor barons, whereby some of these women vendors are actually facing two costly payments. They have to pay to these barons in order to sublet some of their stores, and then as well as pay to the Harare City Council, for instance.
Mm. Well, PJ, it's really disturbing some of the news that is coming out of what's happening on the ground. But we also have Linda Masarira. Welcome to the program, Sisi Linda.
Thank you very much, Makabienyu.
Ehe, mamuri kunzwapo Sisi Linda, tatiri kutaura naMai Sibanda vanomirira ivo zichiya vari kuBulawayo vari kutaura nyaya yemabarons panyaya idzodzi kumadzimai anoita zvekutengesa nevamwewo vanoita zvekutengesa kunyange vari varume kana vana vechidiki zviri kuwanikwawo kuHarare here izvi.
Muno marara musati mane dambudziko rakanyanya kudaro nekuti vazhinji vanotengesa mavhenda muno muHarare vari kutengesera panze. Dambudziko riri muno muHarare rikuru nderekutandanisana nemapurisa ekanzuru vachitorerwa zvibukuduku vanenge vachitengesa kuti vawane kurarama. Ndodambudziko huru riri mukati muno muHarare. Muno muHarare masara nemubhulawayo pakuti mubhulawayo vane nzvimbo dzavanotengesera muri mukati mevabuildings ivo mavari kuti vanozobatwa zvakaipa nemaland baron. Muno hatipani mavhenda vari kutengesera vari mukati mevabuildings. Vatinowana vari mukati memabuildings vanhu vari mumafree market vakagona kuoganaizana vane matebhura vanotengesa vari matebhuru mukati menzvimbo idzodzo.
Tinoona imi pane zvimwe zvirongwa zvamanga muri kuita pasi pechirongwa chamaa muri kuti imimi 21 days of activism, asi muchitaura nyaya iyoyi yevanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai, chirongwa ichi chakafamba sei uye changa chiri chei?
Pazuva rekutanga tanga takatarisana nenyaya yemavhenda. Takatarisa nenyaya yemavhenda nekuti we have got more than 5 million vendors in Zimbabwe right now. Mavhenda edu akawanda mukati menyika ino nekuti hamuna mabasa. Chekutanga ndinoitira kucherechedza mavhenda anowanzotengesera muna Robert Mugabe. Mamai ava mamai vechikuru vamwe ndevechipiki vanenge vaine vana rachechi. Takatorawo mukana wekuti tigovagara navo pasi tichiperera nhau yavo nekuti madzimai aya haaoneke kana kwakachena, vanowanika kana kuchine kwasviba chete chete. Takatoenda kumahundo ndava muchitengesa kuchine kwakaita sei kwakasviba. Iwo vakauya nezvikonzero zvinoita kuti vatengese kwasviba. Chekutanga chanchiri chekuti vanobva kure kwamurehwa kana kuti kudomboshawa kuti vaine kuzotengesa zvirimwa zvavo. Chechipiri vakadzi vakatengesa kwakachena ganzuru yemuno muHarare mapurisa acho anouya achivatorera zvavanenge vachitengesa uye hapana chavanopiwa. Chechitatu vakati kana vakatengesa manheru vanowana mari yavo nevanenge vakutengesera vaya vanochaisa manheru vakuda kunoenda kumba. Saka isu kutanti kuti hashtag one of days of activism takanyora tsamba kuna meya wemuno muHarare tati tikukumbirawo kuti muvatirowo ava vanobva kure kunze kweHarare sekuti vatengesere. Tikanyora tsamba zvakare kupalamentary portfolio yeSmall and Medium Enterprises kuti muzimu asset vamwe tikaurwewo zvakare nenyaya yechi empowerment nemavhenda zvo informal sector should be formalized because ndo yega source of income yavemo muno muZimbabwe. Saka kana vakaramba vachidzvanyirira ava vari kutsvaga kumukuti vazoraramise mwenzira dzakanaka vanhu vorarama sei ndo dzimwe tsamba dzatakaita sei dzatakanyora patishongotaaiaeaiiii madzimai aya zvakare vane dambudziko rekuti havana kana chimbuzi chekuti vanoende. Tikatarisa ivavo vana mai vari kubva kwamurehwa kana kudomboso vachivazotengesa zvirimwa zvavo vanogara muno 1 week 2 weeks havana pekugeza. Munhu wechidzimai anoenda kumwedzi zvinhu zvese hapana vanhu vari kuzvitarisa saka vanenge vachirarama kupi during the day kana vapedza kutengesa paya vanenge vachingotenderera muno mutaundi vanoabhuza zvakare nemahwindi. Saka unotoona kuti upenyu hwemukadzi hwavhenda hwechidzimai hwakaomba avo vamweni vakabereka vana vasiya varume variko kumusha zvinoafekta zvakare mamereji avo mararamiro avo nevarume vavo nemhuri dzavo ndoo maissues ari kuafekta madzimai aya. Atinofanirwa kuti mapato ese anomirira madzimai nemapato emavhenda tigona kumogara pasi pamwe chete kuti tibude nesolution yekuti tobatsira sei mavhenda echidzimai kuti vagone kuraramawo mune zvakanaka. Tiri kubatanawo zvakare nemastakeholders vavo vana ministry of local government vana meya vacho kuti todii kuti vadzimai vanotengesa vatengesa mune zvakanaka vasingaabhuze vasingatorerwe zvavari kutengesa nekuti ndori cherega raramo rasara mukati menyika ino.
Mubata mumira makadaro Sisilinda Masarira wanzwapo PJ Linda Masarira is just, you know, lamenting some of the issues that she says they were actually addressing under the 21 days of activism. But our time is really not very good, so I'll take, you know, go over to you so you can just take from some of our guests who are here to just, in, you know, 30 seconds give us their view from Bulawayo. She's calling on those organizations to come together and approach local government. Next time, this is Marvelous Mhlanganya huye in Washington saying have a very good evening.
Ngile themba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asibeke ithuba elifana njalo ngeviki elizayo ngasikhathi sinye. Upresident Jeremiah olivalelisayo isithi libe lobuthongo obuhle.